Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumiguru 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Commission yava Montante inoti inogona kushevedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi. Vanorwira kodzero vanoonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni iri kuongorora zvakaitika pamirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu inoti inogona kushevedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi pamberi pekomisheni iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau muHarare manheru ano mushure mekunzwa ufakazi kubva mangwanani sachigaro wekomisheni iyi vaHalima Montlante vati vanogona kushevedza vaMnangagwa navaChiwenga kuti vazopa ufakazi panyaya yekunzwa utungamiriri wenyika hunoziva zvakaitika kuti masoja azopinda mumigwagwa achipfuura vanhu sezvaakaita. Izvi zvatsinirwa neimwe nhengo yekomisheni iyi vaLavimo Maduku avo vati kushevedzwa kwavo kunoenderana here nekuti komisheni yavo yapiwa ufakazi hunokodzera kuti vaMnangagwa navaChiwenga vamiswe pamberi pekomisheni yavo.
Vanokwanisa kutakuya asi tichitanga kubvunza vari pasi pavo. Kana vari pasi pavo vakataridzwa kuti havana mhinduro dzese ndopatinozotsvaga kuna president nevice president.
Vatiwo vari muchiuto vakatarisirwawo kumiswa pamberi pekomisheni kubva musi wa10 mwedzi unouya pachaenderera mberi komisheni iyi kunzwa ufakazi.
Kubva ipapa kusvika musi wa25, 26, 27 tiri kumbonofambira dzimwe nzvimbo dzekweHarare, Bulawayo, Gweru, then tozobva ikoko tozoya musi wa10 November todzoka muHarare totanga kunzwa kubva kumapurisa nemasoja but hauchida kunyatsobvunza vakuru vakuru vacho kuti chii chakaitika. Mapurisa anga aine mvumo here? Masoja anga aine mvumo here? Vakashandisirei futi sekushandisa kwadzakaita.
VaMontlante vati vari muchiuto ava vakatarisirwa kupa umbo hwavo pajekerere sezvanga zvichingoitwawo nevamwe vafakazi. Mumwe wevapa umbo hwake kukomisheni vaIgnatius Neshava vati tezvara vavo vaIshmael Kumire vakapfurwa nemasoja vari vese vakadonera mutsoka dzavo. Izvo zvavanoti zvakavarwadza zvikuru. VaNeshava vati mhuri yemushakabvu haina kufadzwa nekuvhariridzwa kwakaitwa uwandu hwevanhu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi. Hurumende inoti kwakafa vanhu vatanhatu chete mumhirizhonga iyi asi vemasangano akazvimirira vanoti kwakafa vanhu vanoda kusvika 10 sezvo vamwe vavo vakafira munzira vachienda kuzvipatara.
Chekutanga chandiri kutaura ndechekuti hatingadei foreigners vanhu vakuru kuze kwenyika kuti tivanyepere pamusoro pezvinhu zvinoitika muZimbabwe. Kana taona kana ngatibatsire pane mungu wenyayo. Violence kana ichibva kumapata anopikisa. Havaite voga vanoita nefunding inowanikwa nemacivil society organizations. Kunana USAID, kunana ariko maorganizations ariwari international anopa vanhu ava mari. Kuti vaite perhaps zvimwe zvinhu zvavanenge vachiti ha ndezvekuti tirwire utongi hwejekerere. Handizonoona. Asi zvavanozoita zvizvojekerere zvinozikanwa. Ndosaka USAID yakazoti vamwe vakatomba mari vakavaka dzimba ikamisa kufanda vamwe mari dzacho idzodzo dzine kuda kuzvinhu zvakaita seizvo. Saka ndozvinhu zvatichiti commission ngaizive kuti violence inoitika muno munyika muno mhirizhonga inobva kuma angles akasiyana siyana. Maengosiwa ngaabatwe batwika zvionekwe kuti ndozvinoitika kwete kuti zvisiyiwe zvakadaro. Vanotipaka vanongotipaka mapiri peni mai kuti aiwa idai idai so zvinofamba mangwana asi tavanyepera. Saka chinhu chakakosha kuvaudza chokwadi.
Mutsigiri wezanu PF vatapadzwa mugwadi vati masangano anoshanda akazvimirira akafanana nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ane chekuita nemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu sezvo achiti masangano aya anodyidzana neMDC. Hatina kukwanisa kutaura nevemasangano akazvimirira aya tisati taenda pamhepo. Zvichakadai vamotlante vati vachaendawo kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nemutare nebulawayo sekomisheni kuti vanonzwa kuti hapana vamwe vanhu vakarambidzwa kufamba here musi wakaitika mhirizhonga iyi muHarare. Vatiwo komisheni yavo yave nehumbo hwezvinyorwa mifananidzo nemavhidhiyo ezvimwe zvezvakaitika panonzi pakapfurwa vanhu nemasoja vakafa vamwe vakakuvara musi uyu apo pakaratidzirwa nevanhu muHarare vachigunun'una nekunonoka kwavanoti kwainge kwaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevematongerwo enyika nhasi vaonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamunamato waitwa pamba pavaZindove avo vakashaya nechitatu, mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vati zvinosuwisa kuti vaZindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi.
Uyezve chinonyanyisa kurota ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer muZimbabwe hamuna zvakakwana zvekurapa vanhu. Zvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchingoita dambudziko iri kazhinji kachona ndokupera kwazvo. Katinosurukirwa zvikuru, tarasikirwa, tiri kuchema kuti hasi tinoti zorora murugare Wellington Zindove. Ticharamba tichishingaira tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika parinani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaEdgar Munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matano ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matano akatukuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa nekuti njongonjongo wekurapa kensa chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera, ichiri pekutangisisa nekuti zvizhinji dzacho dzinorapika kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Shatwayo avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Tarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita vaWellington Zindove. Asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo, tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira.
VaProsper Tiringindi ndemuwe vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove reYouth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaira nokushanda nezvemayouth nokuti munhu aishanda nevanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolit kusvika pati ipi uye zveangari munhu aifarana navanhu saka na sema youth Zimbabwe tinoti sevanhu kumasvingo taraskipa nenhengo yeyouth forum vawellington zindi
munyori mdc inotungamirwa namuzvare tokozani kupe vanixon nyika dzinovati vazindove munhu afa achirwira kuona kuti zimbabwe yawana utongo hwejekerere
zvichatinetsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana watinge tichikwanisa kuriita zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatikuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika yeko tarasikirwa zvikuru kwazvo
mutauriri wenational constitutional assembly mamadok chivasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere sangano ravazindove reyouth forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika utano tsika nezvimwe uye vazindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri vazindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwazindove kubhikita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi zvipatara zvikuru zvehurumende zvinonzi zvasara nemishonga yakakosha isingadarike mazuva gumi Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
Sachigaro wePharmaceutical Manufacturers Association of Zimbabwe vaEmmanuel Mujuru vatenda kuti zvino hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya mari yekunze
maro materials atinoshandisa kuti tibike mushonga uno munyika tinoda 2.2 million pamwedzi iye zvinezvi tiri kuwana for the past 3 months takawana 10% asi musvondo radarika iri tawana almost close to 2 million tinotenga kusouth africa kuindia nekuchina
mashoko aya atsinirwawo namuzvare Emily Nyati avo vanotengesa mishonga muHarare
tinoimporta mishonga yakawanda even inomanufactura yacho locally inoda maraw materials which are imported all of them we haven't been getting allocations as pharmaceutical sector even just health in general I think the major allocation was in April and then after that in essence tingatoti hapana hapana
muzvare Nyati vachivo nyaya iyi yave nenguva isina kugadziriswa
nyaya iyi inotanga iye zvino it's now been like 1.5 years or so or even 2 years tichinyengetedzana tichivaudza kuti kuchaita crisis but pasina chakaitika
tavabvunza kuti ndeipi mishonga iri kunyanya kushayikwa
mishonga yese hapana yatingati iyi ndo iri kuwanikwa iyi because yese iri kutoshayika unogona kuwana mumwe mumweoshaya saka pane vanhu vanonwa tinoti machronic medication yezvinhu zvakaita sebp shuga watwati zvinogona kushaya basa kuti wawana one woshaya imwe yacho
hurumende inoti iri kuedza kutsvaga mari yekubatsira mukutenga mishonga uye nezuro yakabva vanotenga nekugadzira mishonga mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru zviviri mushure mekunge yambopawo mari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvisere svondo rapera asi chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti mari iyi idonhwe remvura mugwenga
sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million saka tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chii
mukuru wechipatara chemupilo hospital Dr. Solwa Yongwenya vaudza nepfenyuro yezbc nhasi kuti vasara nemishonga inokwana mazuva gumi chete matambudziko aya ndemamwe akatarisanawo nezvipatara zvikuru zvakaita separrenyatwa hospital harare hospital ubh nezvimwe zvipatara zvose zvehurumende mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemishonga
mafamasi mazhinji atiinawo ese ari kuti mishonga yavainayo iri kutengwa nemari yemadhora ekuamerica asi ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe havasi kukwanisa kubata madhora ekuamerica nekuda kwokuti vanhu vanotambira mari yavo nemabhonzi nemarts
varusike vanotiwo vamwe vanhu vave kutopona nekuenda kumaprofita nekun'anga
nekuda kwekuti vapererwa vamwe vava kuenda kumaprofita vamwe vava kuenda kudzin'anga vamwe vava kunotenga mishonga kuparallel market ende mimwe mishonga iyi ine dambudziko rekuti haunyatsoziva kuti is mafake drugs here, mishonga chayo here, ino zinyatoshanda here, kweta njozi nao ye kuti vamu wanu zopesira wakuzo, damu zikoraku zokurisita, na kuti ukumuwa mishonga, istinga kwa nitekurapa, damu zikorawu inaro.
Pharmaceutical Society of Zimbabwe, iyo inogadzira mishonga, inoti inoda mari inoshika mamilioni makumi manane mashanu kuti itange kushanda zvakanaka. Ve Pharmaceutical Wholesalers Association vanoti nekuda kwechikwereti chemari inosvika mamirioni makumi maviri nemashanu havachakwanise kupiwa mishonga kwavaiitenga. Vanoti pamwedzi vanoda mari inosvika mamirioni masere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanoshandisa mafuta edzimotokari vari kushoropodza zvikuru mashoko esangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ekuti vamwe vanotengesa mafuta ekufambisa vari kuviga mafuta avo kuitira kuti vagotengesa kana mitengo ichinge yakwira. ZERA inoti vese vari kuviga mafuta vari kutyora mutemo uye vanogona kutorerwa mareziness avo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano rezera injinia Gloria Magombo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano zuva rose, asi mubatsiri muofisi yavo Muzare Felicius Sibanda vaudza Studio 7 kuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kutaura akamirira sangano iri nezvenyaya iyi kunze kwamai Magombo. Tagona kubata muzvina bhizinesi uye vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Wadyajena veZANU PF kuti tinzwewo maonero avo.
My point of contention is this. Why can't they name them? Because these guys are regulatory authorities, right? Why can't they name them? It's simple. Anongwera zera kuti we mayor uri kuita chifiro. Oruku, the fuel, you're selling fuel in Forex, yet you're getting some allocation from RBZ. Then to put a statement with that fish or strategies. There's no insight around that time. People are suffering, right? Everyone, there's selling time material. You productive time at 2.8 to material, right? Apana rukua na any return. Time is a repeat on our material. Transport is double. My price is accurate, you say. But just such material. Mulugwe that fish or strategies. Okay, can I get fish or then what? Because what is that fish shop? How are you rectifying? Can you rectify the statement?
Saka zvavanofanirwa kunge vachiita vezera zvii kugadzirisa dambudziko remafuta iri munyika.
Zera is the licensing authority. Ndoo vane mandate, ndoo vanolicense maoil companies in Zimbabwe. Zera. Vanoita masupervision zvese. Ndoo vanozva kuti mingira mina license kutora kwakati, mingira young license kutora kwakati. Ano uya anotrader, uya ndo retailing zvese ndoo vanoita izvozvo. They are official, which means they did their investigations here. Kuti pa years, so they can't just come out from nowhere with their official strategy. Vakaita investigations and they come up with something. But I'll be surprised kana vangotaura from nowhere.
Saka pavari kurasika ndepapi? Makazvitarisa.
Haina ningava kuti basa ravo nechokwadi chose. Iwe zera ngavaite basa. Verenga mastatutes avo yese. Verenga zvinova gavena zveregulatory authority. And then implement. Ndovanigati zvofana kutevo.
Avo vanga vari muzvina business uye vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Wadyajena vachitaura vari parunare vari kugokwe.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubva mufuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera. Terera Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiita zvehurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki rinotevera, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Aimbove gurukota rezvemitambo mukinya Hassan Wario atongwa nhasi mudare achipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yake zvisizvo mushure mekutora mari yaifanirwa kushandiswa nevaikwikwidzwa mumakwikwi e2016 Rio Olympics. Komisheni inoona nezvesarudzo muAfghanistan yaendesa mberi nesvondo rimwe chete sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeparamende mudunhu rekuchamhembe kwenyika yeKandada zvichitevera kuurayiwa kwevakuru vakuru vaviri. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti rakanyorera kusangano revashandi vepasi rose reInternational Labour Organization ILO richizivisa sangano iri nezvekutyorwa kwekodzero dzevashandi pamwe nekurambidzwa kuungana sezviri mubumbiro remutemo rehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vakanyora tsamba kusangano reILO mazuva matatu apfuura vachiti Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzakasaina chibvumirano chekutevedzera mitemo yevashandi pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. VaMoyo vanotiwo vari kuronga kukwirira kudare redzimhosva vachida kuti mapurisa amiswe kushungurudza nhengo dzavo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi amai sekainzenza kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taona nyaya yaitika musi wa11 October, leadership nevamwe across the country vashandi vakarohwa vakasungwa nyaya dzavo dzichiri kumadare vachi exercise kodzero ravo riri kuconvention 87. Zvinofanira kutaurwa kuILO, saka hazvisi zvinyuwane kana hurumende ichingochora kodzero remushandi iro riri mumaconventions. Iyo hurumende inenge yati inotedzera maconventions akaidayo. Tinotoripota kuILO, saka we have already notified ILO kuti muno tinogona kuvataka ratify convention yakati seZimbabwe, asi hatisi kuitedzera. Ndizvo izvi zvaitika musi wakati ichi chaitika, ndizvo zvataita kungoratidza kuti hurumende haisi kutedzera maconvention inenge yakaratifaiwa yakaisa mutemo wenyika kuti vashandi vane kodzero rekudemonstrata vopetishina. Zvamuconstitution yeZimbabwe izvozvo, asi in practice hazviitike.
Saka tsamba iyi makaendesa rini kuILO?
Yane mazuva matatu yaenda kuILO. Takatovapira nyaya yedu yezvakaitika musi wa11 October.
Saka chii chamunotarisira kubva kuILO kana mavapira zvichemo zvenyuzvi?
Mamechanisms aya akaisirwa kuti nyika dzizive kuti vamwe vari kubata sei nyaya dzemutemo. Umutemo kauyu unenge wakazvipira wega uchiti ndichatevedzera. Saka kuzivisa vamwe zvinotovatsira, because pane dzimwe nyika dzinoti kana nyika yakadai ine rekodi yakadai panyaya dzekodzero dzevanhu, munotogona kushaya ruvatsiro.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutaura nenyanzvi munyaya dzeupfumi dzekuZimbabwe idzo dzanga dziine musangano wezvemabhizimusi imo muno muWashingtoni.
ndinotungamirira sangano rinonzi CEO Africa Roundtable. Takasvika muno musi wa 11 takasvikira kuDallas, Texas. Takaita misangano yakati wandei kwemazuva anokona kuita matatu. Tikazobva ikoko tikauya kuno kuWashington DC. Taita zvemisangano yakati wandei ichibatanidza nevanhu vehurumende yeAmerica vanoita mabhizimisi, vanoziya zvemari nevanoziya zvekutengesa nekutengeserana zvinhu muno muAmerica.
Mungati makatambirwa sei nyanya nevanomirira hurumende yeAmerica tichiona kuti kudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwanga kuchiti shupei sezvo pane zvikwanisiro zviri kunzi neAmerica iri kuda kuti Zimbabwe iite kuti vachiwanikwa ivo vachitambanidza maoko avo.
Tinotenda kuti izvo mafambiro atakaita nekasvikiro takafadzwa nekutopuwa mukana wekuti titaure nevanotungamirira hurumende dzeAmerica. Tichitaura semaZimbabweans, kaonero, kaziviro nekaitiro katiri kuita kunyika yedu. Hongu vanonga aine maziso avo semaonero avo, asi isusuwo semaZimbabweans ndisu varidzi venyaya tinotaurawo sekaziviro nekaonero nekaitiro katinenge tichiita kumusha. Asi regai nditi izvo, tichitaura navo zviri kutaridza kuti izvo vakasununguka chaizvo kuita mabasa nesu. Hongu zvikwanisiro zvauri kureva zvinogona kunge zviripo, asi sekatauriro katiri kuita zviri kuita kunge zvisina zvipingaidzo zvakanyanya kuwanda kana tichida kutiite mabasa. Ndokatauriro.
Ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateveri vemutambo wenhabvu vave nemaroto efinari yechibuku Super Cup pakati peCapes United neDynamos zvichitevera mubatanidzwa yezvikwata yemasemifinari yaitwa nhasi Maskati. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Dynamos neCapes United hadzisi kusangana mumasemifinari echibuku Super Cup zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata zvasara mumukombe uyu waitwa nhasi Maskati. Dimbare iri kutamba netriangle uku makepekepe atisangana neHarare City mumitambo ichatambwa musi wa 28 gumi guru munhandare dzichaziviswa neve Premier Soccer League mukufamba kwenguva. Dynamos neCapes United dziri kutatarika muPremier Soccer League zvekuti vatsigiri vezvikwata izvi vari kutarisira kutora mukombe uyu kuti vaonewo chekuratidza vamwe vavo mukupera kwemwaka. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Maruta vanoti hapana chinotadzisa fainari yemakepekepe neDimbare.
Draw yechibuku nhasi ndikuona kunge yakanaka sereke because ndikuona kuti Dynamos chasangana neCapes pakuti handifungudzira kuti triangle ingakurire Dynamos. Ende plus futi haakepekepe nematambiro airi kuita Harare City inorohwa. Saka inini mufainari ndichikuna Dynamos neCapes. Ende ligi iri fainari rinonakidza iro.
Dynamos yacho iri kuenderera mberi nehondo yekuedza kuchengetedza nzvimbo yayo muPremier Soccer League svondo rino apo iri kusangana neBlack Rhinos muRufaro Stadium nesvondo. Svondo rapera Dimbare yakarova Capes United 2-1 ndokukwira kubva pachinano chegumi neshanu kusvika pachinzvimbo chegumi nerimwe chete izvo zvakasimudza mhemberero mumusha wavo. Asi murairidzi wavo Lloyd Chigove anoti hondo iri kuenderera mberi achivimbisa iye kuti vatsigiri vechikwata chake vachafara zvekare pachapera mutambo nechipembere.
Pose pasina Dynamos hapana bhora paZimbabwe. Saka ipo panapa tiri kutori pahondo. Saka tinovapromisa zvakare kuti pacharwiwa asi panofanira kuwanikwa futi vanhu vachifanira kufara panopera 90 minutes.
Asi mitambo yese yenhabvu yesvondo rino yakamira seizvi. Mugovera Mutare City Rovers vs Yada, ZPC Kariba vs Capes United, Ngezi Platinum vs Chapungu, Netroot vs FC Platinum, Chicken Inn vs Blower Chiefs, Nesondo Dynamos vs Black Rhinos, Triangle vs Herentals, Highlanders vs Blower City, Shabani Mine vs Harare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi tosangana na 8 PM pachirongwa che Live Talk patiri kutarisa mafambiro arikuita commission iri kuongorora zvakaitika pakupfurwa kwevanhu vakafa mumigwagwa muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku vi.